Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 chivabvu 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi, varayiridzi nevabereki vachichema chema pamusoro pemari. Mudzimai wava Elvis Nyati vakapondwa kuSouth Africa vanoti vanotya kudzokera kuSouth Africa kunobatsira mapurisa eko ari kutsvaga vanhu vakaponda murume wavo. Nhasi Zimbabwe inocherechedza Press Freedom Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachichema chema kuti havana mari inogona kuti vaende kumabasa avo. Hurumende yakazivisavo nezuro kuti mari yedzidzo kana kuti school fees yakanga yakwidzwa muzvikoro zvehurumende nezvimwe zvikoro zvakazvimirira. Varayiridzi vanoti vanogona kutadza kuenda kumabasa nhasi nekuti havana mari, ukuwo vabereki vari kuchemawo nekukwira kwemaschool fees pamwe chete nekushaikwa kwezvikwanisiro zvevadzidzi zvinosanganisira mabhuku nemauniform. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwe mamiriro akaita zvunhu.
Ichokwadi kuti hurumende yaramba yakaomesa musoro ichiti zvikoro zviri kuvhurwa nhasi musi wa 3 May kotore rechipiri. Varayiridzi havana kugadzirira kuti vange vachienda kuzvikoro, saka pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zvigadzirisike muzvikoro. Tinoti varayiridzi havana mari dzokufambisa kuti vaende kuzvikoro kwakawanda muZimbabwe. Varayiridzi vatinotungamira vanotaura kuti vazhinji vavo havakwanisi kuti vaende kubasa nhasi, kwete kuti havadi, asi kutoti havanawo mari dzokuti vakwanise kunge vachibhadhara transport dzokuti vaende kuzvikoro kwavanodzidzisa. Zvekare varayiridzi havana mari dzokubhadharira vana vavo kuti vange vachienda kuchikoro, nokuti vanhu vakatambira mari inoita iyo 18,000 kuzvikoro kwakawanda kumaboarding school. Mari dziri kushevedza dzinobva pa 90,000 zvichienda kumusoro kusvika ku 300,000. Saka munongoona kuti mari isingakwanisi kuti itenge 4 kg yematemba carpenter fish haikwanisi kuti inge ichiendesa mwana kuchikoro.
Dr. Joe, vabereki vanotaura nesangano renyu here? Vanoti
vabereki vakawandawo vari kunetsekawo nokuti vabhadharire vana mafizi, saka vakwanisi kunge vachitumira vana vavo kuzvikoro. Vari kungozvambawo pamwe chete navarayiridzi. Saka zvatiri kuona ndezvekuti vana vavarombo nevarayiridzi zvinoreva kuti havakwanisi kuti kunge vachienda kuzvikoro nhasi uno, sezvo vasina mari dzokuti vabhadhare maschool fees. Zvikoro zvakakwidza maschool fees zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu pamwe chete nefuel. Saka zvikoro zvinenge zvichizova kuremerwawo zvaakukwidza maschool fees. Apa mari inotambirwa navarayiridzi nemari inowanikwa navabereki apa haisi kukwira ichi payanga iri kubva kotoro rakapera. Saka pane zvinhu zvakawanda zvatinoshuvira kuti zvinge zvichiitika kana zvatinoda kutaura kuhurumende.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevarayiridzi. mudzimai wava Elvis Nyati vakapondwa kuSouth Africa akumbirwa nemapurisa ekuSouth Africa kuti vadzoke kuSouth Africa kunovabatsira mukutsvaka kwavo vanofungidzwa kuti ndivo vakauraya murume wavo kuDeep Slot muSouth Africa. Asi amai nomusa Nyati vanoti vanotya kudzokera kunyika iyi. Mai Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuedza kugamuchira zvakaitika kumurume wavo uye kuti voriritira mhuri yavo sei sezvo vave chirikadzi. Mai Nyati vari kutsvaga rubetsero kuhama neshamwari kuti vakwanise kuvaka musha pastendi yavakange vatenga nemurume wavo kuntava zindiuna. Ngadi ndwei hurukuri yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 nehazvanzi yemushakabvu muzvare Sifikile Nyati.
Zita rangu ndinonzi Sifikile Nyati.
Imi ndimi ani? Ukama wenyu nava Elvis Nyati wakamira sei?
Ndiri nunguna wa Elvis. Ndakai ndikuudze kuti aziite kuti ndiro kuzondidzokera kuSouth Africa nekuti ndinotya panogona kunditumira havo vanhu kuti vendiuraye ha zvinhu zvakaitika ikoko even no ha zvinogona kuti zvindiite kuti ndive netrauma mbichana soe zvinhu zvacho ha ndioni sekuti ndichagona kuti ndiendeko inini nekuti ari kutya ari kutya nezvinhu zvakaitika ikoko.
Saka pari zvino ivo Mai Nyati nevana vavakasiyirwa avo vari kupi, vari kurarama sei, zvakamira sei pavagereko zvino?
Toda rukatsiro ndenyaya yevana nechikafu pano pamba hatina chikafu ende nevana vanota kuenda kuchikoro nekumusha uko handiti murume angasiya akatenga stand kana veripo vanhu vane vanoda kutipatirawo tokumira kuti mutipatirewo tigone kuvaka musha wedu uve musha wakanaka kuti vana vagone kugara nekuchikoro apa kana muchigona henu tokumira kuti mutipewo rubatsiro.
Avo vange vari hadzanzi yemushakabvu Elvis Nyati vakapondwa kuSouth Africa muzvare Sifikile Nyati vachitipa mashoko aamai nomusa Nyati vari parunhare kuBulawayo naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, chirongwa cheOperation Dudula chinonzi chiri kuramba chichienderera mberi chichipinda mune mamwe maguta, asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvichiti hakuna kwekutizira sezvo hurumende yeSouth Africa isina zvakawanda zvainoita kumisa mhirizhonga iri munyika nekuda kwechirongwa cheDudula. Evans abata gweta rinowira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba kuti tindwe zvizhinji.
Maonero edu ndokuti zvikuru kana wakatarira mafambiro ari kuita Operation Dudula painoenda kumalocation ichivhundudzira zvivakwa zvezvimwe nyika, unowana kuti vanenge vachifamba namapurisa nedzimwe nguva nevanhu veHome Affairs vachibvunza mapepa. Saka munhu wega wega ngaangozvinzvera azvibvunze kuti zvinoreva here kuti havashandi vese kana vachitero. Saka kana vamoseledi vachiti havasi kushanda vese asiwo vachifamba vese, ndoona sokuti kunenge kwava kuti tava kubatana kumeso, hatisi kutaura chokwadi chiri kuitika.
Vashumba, mapurisa amuri kutaura awa ndiwo zvakare akumbira kuti Mai Nyati vambodzoka kuSouth Africa vazovabatsira mutsvakurudzo. Zvinofamba sei kana muchiti havanyatsi kuita sevanokubatsirai zvakanyanya?
Panoitwa zvinhu zvisakarurama sei izvezvi. Kashoma kuona Home Affairs, Department of Home Affairs ichiti izvi hazvitendekwi, mapurisa torai danho rokusunga vanhu ava nokuti zveidi hapana kana nyika ya unoona ino famba ichi munhu unongo muka akafunga kuti ndine movement yakati kana kuti ndine organization yakati ndava kutofamba ndichitorera vanhu zvino ndichivadzinga ndichifunza mapepa ndichidi panoburawa vanhu vachipisiwa zvakare hatisati tambowa minister Motseledi achitaura kuti zvinhu zvinokahadzisa zvisingambotofaniri kuitika hatisati tazviwa zvese izvozvo
vashumba Minista Motsoaledzi vanonzi vakaudza dare reparamende svondo rakapera irori kuti havanei nechekuita nezviri kuitwa nevakomana vedridhula ava makatarisa zviri kuitika izvozvi nechirongwa ichi nemashoko aminista mune zvekutaura here pamusoro pazvo
chinonyanya chishambisa seZimbabwe Resource Forum ndochokuti mashoko oga oga anobuda mumuromo maminista Motsoaledzi kazhinji ndeyekungosvora zvizvakwa zvedzimwe nyika ndeyekungokutsidzira kuita petro mumoto pazvinhu zviri kuitika izvi havaiti somunhu mukuru unoratidza kuti zvinhu zvavanotaura zvinotanga zvamboongororwa zvakanyatsonaka sepaya pavanotaura kuti mumahospital muzvipatara zvesouth africa vanouya kubatsigwa 70% urosoma Zimbabwe zvese izvozvo zvinongokonzera kuwedzera xenophobia sepaya pavanotaura kuti vamisa Zimbabwe exemption permit vaomesa vachisunga zvinhu zvakawandisa zviri kuitwa against maforeigners zvese izvozvo zvinongotiratidza kuti vane dambudziko guru ende kuotaura kuti havasi kuwirirana kana kushandidzana neoperation tula zvinonetsa kuhwisisa nokuti hangwe panenge pachirohwa matruck drivers vachiurawa vamwe vachibva kunana Durban zvichidaro unongoona Department of Labor, Department of Transport, Department of Home Affairs vese vari kuwedzera kutomira mumigwagwa vachiti vari kubvunza zvitupa kana mapemits amaZimbabwe zvese izvezvi izvi hazvinongoratidza kuti tiri kubakwa kumeso
gweta rinorira kwedzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum kuSouth Africa va Gabriel Shumba vachitaura parunare na Evans Zininga we Studio 7. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revatori venhau kana kuti Press Freedom Day. Zuva ratiri chivabvu izuva rekurangaridza hurumende pasi pose kuti vatori venhau vanofanirwa kubatwa nerukudzo uye kuyeuchidza hurumende idzi kuti dzizvipire kuti vatori venhau vaite basa ravo vakasununguka. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti World Press Freedom Day izuva rekutsigira vatori venhau avo vanogara vachishungurudzwa kuti vasaita basa ravo nemazvo vachiti zvakare izuva rekurangarira vatori venhau vakaurawa pamusoro pebasa ravo.
Nhasi izuva rekurangarira kukosha kwakupfembetwa kwenhau pasi rose zviburikidza nechiga chakaitwa neUnited Nations nebasa racho reUNESCO. Zvazvinongoreva ndezvekuti kupepetwa kwenhau pasi rese kwapiwa mukana wekuti kuvhenekwe sezvamunoziva kuti dingindira regore rino rinotaura zvikurusa kuti vatapi venhau vari parumana nzombe mukushandisa madande mutande kuburukidza nevasori vanenge vachivadzingirira vachedza kuita basa ravo. Izvi zvinoratidza zvikurusa kuti nekufamba kwenguva kutapwa kwenhau kwakuita kuchishanduka. Kare taiita ongorora kutapwa kwenhau tichitarisa mapepa nhau, nhasi tiri kupemberera kana kuti kuongorora kutapwa kwenhau tichitarisa madande mutande.
Vamoyo semisa Zimbabwe, izvi zvinoratidzei, zvinoreve kwamuri?
Izvi zvinoreva kwatiri isu kuti nyaya dzekushanda kwekuvakwata penhau hadzizi nyaya dzinonzi dzinogadziriswa kamwe uyezve dzinogadziriswa nekuchimbidzika nekuti urongwa hwavo nezvaanoshandisa zvinochinja nguva nenguva zvichiunza matambudziko kana kuti zvichiwedzera kudzikisa udzamu hwematambudziko anosangana nawo mukubata kwebasa ravo. mkushanda kwedu makore ese atabva sezva munoziva kuti MISA regional office ya kusvika makore anosvika makumi matatu ichirarama MISA Zimbabwe makore gumi nemashanu. Zvazvinoreva ndezvekuti taona zvakawanda nhaurwa dzekufambiswa kumashoko. Sezvatinotaurawo nezvazvo munguva yatiri kutarisa kana takatarisa muZimbabwe tiri kuona zvakanyanyisa mukaha wekuti vanoshanda nemadande mutande vari kuramba vachisangana nematambudziko akasanganisira nekutarisirwa kana kuongororwa zvisiri pamutemo kwemabasa avo. Zvazvinoreva ndezvekuti umizha hwavo hunovhiringika nekuti vatapi venhau vanonyanya zvikurusa kukwanisa kuita basa ravo kana vachipiwa kana vachirumwa nzeve nevanhu vanenge vasingadi kuti vazikanwa ndivanani. Kana zvadaro muZimbabwe munoziva imi kuti ndoimwe yenyika nomwe dziri muAfrica uyezve nhatu dziri mumaodzanyemba kana dziri mumadokero Africa, Southern Africa dziri kushandisa zvisiri pamutemo unye unonzi iwo secos unoshandiswa nekambani yekuIsrael kuongorora zvisiri pamutemo kufambiswa kumashoko yatinoti iwo spyway. Izvi zvinoreva izvo kuti vatapenhau varamba vachingofamba nguva yakaoma nekuti vanovanyeurira nhau vanogona kuzikanwa nevasingafarunge vachiziva.
Pane chachinja here vamoyo mukubatwa kwevatori venhau nehurumende?
Mugore rino taona matidzikirei nhau dzekuvhiringwa kana kuti kumbunyikidzwa kwevatapenhau kudarika gore rapfuura. Mwaka uno gore rakapfuura tanga tine nhaurwa dzinosvika idzo mu 52 nyaya dzevatapenhau vakavhiringiswa. Isusu tichibva taona kuti mwaka watiri uyo uno nhaurwa idzi hadzisati dzakwira kusvika ikoko pagore rino ratiri dzasvikira panhamba inosvika iyo 22.
Avo vange vari mukuru weMISA Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoramba mashoko ekuti bato ravo riri munhaurirano navaEmerson Mnangagwa nechinangwa chekuumba hurumende yomubatanidzwa. Munewsday makare, mapurisa akamisa nezuro vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachifamba vachitsvaga rutsigiro rwenhengo yavo iri kukukwidza musarudzo dzameya wechitungwiza dziri kuitwa nemusi weMugovera. Vatsigiri veZANUPF vanonzi vakapindiravo vachirova vatsigiri veCitizens Coalition for Change pakakuvara vanhu vazhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio 7 apo isi tinoti zvinotaura mugwadi zvaizvo haana chaanoziva mugwadi anofungidziro kuti achaitawo purezidendi here sezvo achingoisa nayo paukama hwavo saka hatingateereri mashoko yake. Stoziya kuti purezidendi wedu ndichamisa 2023 kwete ZANUPF yawe yawajaira kungoita zvokuisana paupurezidendi. Gore rinouya vanotosiya chete zvigaro zvavainazvo izvo zvavanosiya ende vachabvuma kuona kuti zveshuwa chamisa ipati guru akafoma pati yake huru chaiyo kudarika ZANUPF. Ndinotenda ndimuno muSouth Africa weChibeng.
Studio 7 makadi apo nevashamarari nevateereri vayo, aiwa tinotenda, tiri kuti kumusha ngatiendei tinogadzire nyika yedu aiwa wanita wanu South Africa tawandisa ende nyika yacho inogadzirwa nandikasadzokera handei ine ruzhinji rwedu tinovhote pamberi matamisa handei
mhaka ninyiko vashamarire restudio 7 vanotipai nhau dzinotifadza ini ndinoda kutaura kuti nyaya yekuti tikwanise kubvisa chihurumende chavo munangagwa chinoudzvanyiri chine huori chinotidzvanyirira kuti tife nenzara munyika munomu kudai taikwanisa kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota nouwandu hwedu kuitira kuti vachamisa vakwanise kukunda dai vachamisa vambotorawo komana ngaapinde ndozvendiokurudzirawo because hei vamunangagwa vatikuwadza hatina kana mabasa munyika muno chero mvura yekunwa chai chai iri kutotishupa zvibhorani zvacho havasi kuchera kwese kwese nzara yakazara hatingararami nekubedzwa seshiri pese kungohoreswa zvinhu zvisingakwani kana vanhu vachitora ivo vanhu vavo vezano pf ndiri kuno kuchipindi
kwazive studio 7 ndinotenda jesu remunobata musina divi ramakarerekera zvenyu ndinorwadziwa nekutsakatika kwaitira nyika vamunangagwa vakonyiwa ngaambopawo chamisa uyu tsvangira yakabata kubata kune simba zvinhu zvakachinja muzimbabwe takapfekawo bhutsu isu zvinorwadza hatizi kutoita sei zimbabwe ine vanhu akadzidza vane njere asi vaa kudzvanyirira vanhu vane njere nyika itongwi negidi nyika inotongwa nenjere dzinobva kuna mwari ndatenda ndini taonda mupunga gonye ndiri pasouth africa bekasfood so vamunangagwa gavambotsveta gavambotsveta vamugabe vaitoya nani vamunanga vakavhiringa vamugabe vamugabe vakamboita free education kuma70s 80s kuma80s but munangagwa
kwazoi mhuri yezimbabwe vashamarari vose vestudio 7 navateereri vose vestudio 7 ndine mashoko angu andini nawo panguva ino ndinoda kuti vana vezimbabwe tivhurike njere tizive kwatinoenda nekwatinobva nekuti tarisai kana mukaona mbavha idzi dzikaramba dziri pachigaro 2023 chifungai kuti paafter 5 years padzinopera zimbabwe inenge yava kupi varume ava vari kuuraya nyika saka zvino chinodiwa mwana wese wezimbabwe ari kwaari america south africa botswana kupi zvako 2023 handei tose neuwandu hwedu tinovhota varume ava vabvira nekuti tatambura hama wei tatambura handei tose tinovhota ende hazvibatsiri kuti kwai tinoti tinosha kuurawa namasoja ezimbabwe nekuti kwese kwese kwatiri tiri kungourawa musouth africa vanhu vari kutsva vari kungoshutiwa everyday saka tatingafira kuenda kunofira kunyika kwedu chii ngatiendei vanotiuraya vatipedze kana tichiuraya pedze vana munangagwa vatipedze handei kuzimbabwe tinovhota vanhu vezimbabwe handei tose neuwandu hwedu chikumbiro changu kwamuri muri yezimbabwe tinatse nyika yedu pachedu handei tose neuwandu hwedu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chemutambo weragbi chemalady cheaters chawira pasi muurongwa hwezvikwata zvemuAfrica. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chave pachinhanho chechisere kubva pachinzvimbo chechitanhatu zvichitevera kudamburwa kwatakaitwa kumakundano eAfrica Women's Rugby Sevens ayo akaitwa mukupera kwesvondo. Zimbabwe yakarohwa neSouth Africa, Ghana, Uganda neZambia. Nyika yakakundwa neZimbabwe eSenegal chete. Makwikwi aya aisarudza zvekare chikwata chanomirira Africa kuWorld Cup. Kwete kuti Zimbabwe yakakundwa chete, asi kuti isina kana kunwisa chipoodzwa mune mimwe mitambo iyo yakarohwa 43-0 neSouth Africa, 15-0 ne Zambia, ne 10-0 ne Uganda. South Africa, ndiyo yakatora mukombe uyu, yarova Madagascar mufinari, zvireva izvo kuti Madagascar yave kuenda World Cup iyo ichaitirwa muSouth Africa. Asi vamwe vatambi vemaLady Cheetahs ava vave kutarisira makundano eWomen's Rugby Africa Cup yevatambi gumi nevashanu ayo ari kuitirwa muSouth Africa mwedzi unotevera apo vanenge vave kutambira maLady Sables. Muraridzi wemaLady Sables Muzvare Lisi Wasarirevhu anoti hapana chavari kuvimbisa asi kuti vachaedza nepose pavanogona.
Handina zvandiri kuvimbisa but tichaita zvatinokwanisa.
Panguva imwe chetewo maSables achange ari kuFrance kumakundano eAfrica Cup uko vari kusangana neIvory Coast makota finari. Africa Cup ndiyo zvekare nzira yekuenda ku2023 World Cup. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvibodzwa gumi nezvisere zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe yeCastle Lager Premier Soccer League apo Dynamos yakawedzera utungamiri hwayo eri pamusoro pegungano iri. Mutambo wakabuditsa zvibodzwa zvakawandisa ndeuyo waive pazvikwata zviviri zvinoshandisa Sakuba Stadium Black Rhinos ne Tenants uyo Rhinos yakakunda 3-2. Asi nyaya kwese kwese iDynamos iyo iri kuenderera mberi nekukunda uyezve nekuramba iri pamusoro pegungano rePSL. Kurova kwayakaita wawa 2-1 kwapinza Dynamos mapoints makumi maviri nemapfumbamwe ndokwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro. Dynamos yasiya Chicken Inn nemapoints maviri mushure mekunge maGamecocks aita mangange 1-1 neHighlanders. Triangle iyo iri pachinhano chechitatu yasiyiwa neDynamos nemapoints mashanu. MaSugar Sugar Boys ane mapoints makumi maviri nemana vachiteverwa neManika Diamonds iyo ine mapoints makumi maviri nematatu. Asi mumba meCapes United hamuna kumira zvakanaka mushure mekunge maGreen Machine akarohwa 2-0 neCranbourne Bullets. Vatambi vechikwata ivi vaive varamba kupinda munhandare vachemera mari yavo yemuhoro iyo vasati vapiwa kwemwedzi miviri. Capes United yacho nhasi yadzinga Devon Chapa, Clive Augusto, Dennis Dauda, Ronald Chinyengetere na Ronald Stio nemhaka yekutungamira kuramwa basa uku. Capes United yave pachinhano chechipfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kushanya kuUkraine kwakaitwa nemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nedzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzebato reDemocratic Party, vazhinji vanoti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vangangoshanyawo kuUkraine chero zuva. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vakabvunzwa kana vaBiden vachashanyirawo Ukraine vakaudza vatori venhau kuti vaBiden vangafara chose kushanyira Ukraine asi vachiti pari zvino hapana hurongwa hwakadai. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi, varairidzi nevabereki vachichema chema pamusoro pemari. Mudzimai wava Elvis Nyati vakapondwa kuSouth Africa vanoti vanotya kudzokera kuSouth Africa kunobatsira mapurisa eko ari kutsvaga vanhu vakaponda murume wavo. Nhasi Zimbabwe inocherechedza Press Freedom Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuu zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.